takatumwa inini naComrade Dickson Dzora, director kupati Zanu PF. Soko ratakatumwa naro nderekuti Comrade Chiefs vakanga vadeclarewa Liberation War Hero, zvichireva kuti vanovigwa with military honors and with state assistance. And ruremekedzero urwo hwangoda kufanana nenational hero, because vanopinda muNational Heroes Act inosara ichichengeta mhuri, but havavigwe pagomo. That's the difference only.
Tiri kunzwawo kuti izvo hazvina kunyatsogashirwa nemhuri yavo. Vakati kudii kwamuri?
Takagara nemhuri parutivi, takatsvaga pakapamba ipapo kuti tiite dare nemhuri, nemadzibaba acho, vana baba munini, vanin'ina varipo, nevana vake Comrade Chiefs nemadzimai. Tikakurukura tikavataurira decision yakanga yatorwa, havana kunyatsozvitambira, vachipokana kuti kose asina kupuhwa national hero. Tikati zvinenge zvadecidwa ndizvozvo, hapana pakati pedu, hapana anokwanisa kuzvichinja. Ndosaka vakazokumbira kuti tidzokere kuvakuru. Tinokumbira zvakare, tinosvitsa soko rekuti vari kukumbira kuti hapana here mamwe mafungiro. Saka ndomamiriro azvakaita izvozvo. Takangomirirawo kubva kuvakuru kuti kune zvichabvako here mukukonsultana kwavari kuita, mukubvunzana nekutaurirana kwavari kuita. Asi muurongwa hwatiri kuita isusu tichitaura nemhuri, kana dai isusu seministry ndisi takatakura rufu, ndisiri kuchengeta zvese, ndisiri kuzviita. Kana pasina declaration yekuti tinogona kufamba nayo yatambirwa nemhuri, tiri kutaura nawo mhuri yacho kuti munhu tofanira kumuviga by Friday, because taanesi taakutokwanisa 7 days manje tiina Comrade mumba, and anofanira kuvigwa, anofanira kuradzwa at some point.
Ko vamwe vangu vachiti vanhu havana kunyatsofara zvekuti vamwe vanenge vamwe vangu vachitiwo vehama havana kunyatsofara zvekuti vanenge vangavoda kukandirana makobvu nematete nemi navachinga Dube, icho kwadi here kana kuti makagara mukataurira nanyi zvakanaka?
Hapana kumbopesana kwakaitika ipapo. Comrade Chinga Dube ezviyo awe vanga vachirwara mazuva apfuura, saka vanga vasati vasvika parufu ipapo. Ndosaka takaenda nawo manheru. Saka takanga tiinawo zvakatipawo chiremera kuti tasvika naminista, but vakabata maoko, tikagara nemhuri, tikataura musoko redu varipo, tikakurukurirana zvakanaka, tikabva zvakanaka. Hakuna kumboita any threat on us.